achitaura semunyarikani pakuparurwa kwebhukuru rinonzi Preserving the Ndebele Art and Architecture paHamagugu International Heritage Center kumatopos vanikos vati kuchengetedza tsika nemagariro evanhu vakaita severudzi rwechindevele kwakakosha kana kuchitarisa nhoroondo yerudzi urwu munyika. Bhuku iri iro rakaitwa neHamagugu International Heritage Center rinotaura nezvetsika yekuvaka nekupenda dzimba dzinovakwa nemapango nedhaka kunoitwa nevagari vakawanda kunyanya madzimai vanogara munzvimbo yematopos kumadokero kwakadziva kuchamhembe kweguta reBulawayo. Vachipindura mibvunzo yevatapi venhau pamaonero avo pamusoro pemamiriro ezvematongerwo enyika muZimbabwe, vanikos vatsinhira tariro yavo yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vataurirane. Vatiwo zvakakosha kuti mitemo yakadai seai paivandudzwe munyika muve nemhepfenyuro dzakawanda, uyewo kuti National Peace and Reconciliation Commission iite basa rayo nemazvo kuitira kuti munyika muve nekupodzwa kwemaronda nekuregererana kwechokwadi.
Kana takanyanya kutarisa neverudzi rwechindevere uye matunhu ematevererende, basa reNational Peace and Reconciliation Commission rakakosha zvikuru, asi rakakosherawo nyika yose pakuti ikwanisi kuenderera mberi. Kuregererana kwechokwadi kunokwanisika chete kana pakaitwa urongwa hwekutaura chokwadi chezvakaitika munhoroondo yenyika.
Murongo wemabasa paHamagugu International Heritage Center vautolezwe nyati vati vafara nekuparurwa kwebhuku ravo, vachiti kuvepo kwaro kunobatsira kuchengetedza tsika nemagariro erudzi rwechindevele.
Zvakakosha spirit nezvekuti bhuku iri ratova available not just locally but internationally kuvanhu vane interest nezvendevele art and architecture, kuti zvinopenda sei dzimba dzacho, kuchishandiswa ifu rakaita sei. So ndo zvatiri kucelebrata kuti at least we now have something that we can take to the rest of the world and showcase the traditional art painting.
Mumwe wemadzimai anobatsira kusimudzira tsika yekupenda dzimba dzakavakwa nendhaka nemapango, amai Lucy Shachwayo, vatiwo vari kufara zvikuru kuti tsika iyi ichange yave kuzivikanwa pasi rose nekuburitswa kwebhuku iri. Vati kupendwa kwedzimba uku itsika inobatsirawo kuchengetedzwa kweutsanana.
Tinozvikudza chaizvo, tinozvitenda. Zvinobatsira chaizvo chaizvo kuchengetedza tsika nemagariro edu semadzimai echindevere. Asi pamusoro pazvo titarisa nekuchinja kwaita nyika yedu, taane zvirwere zvatatisingazivi zvakaita sana kolera. Zvinotichengetedzawo kuti misha muve neutsanana, nharaunda dzedu dzese dzobva dzaita utsanana. Ndosaka muchiona kuno kumatebhelelend hatina kumbobatwa naye kolera because takagadzirisa misha yedu. Hakungosi kwekuti ndezvekaucha chete, asi zvinosanganisa zvinhu zvakawanda.
Bhuku iri rakaburitswa nerubatsiro rwemari inopfuura zviuru $40 zvemadhora kubva kuhome yeAmbassadors Fund for Cultural Preservation yemuzinda weAmerica muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kumatopos, ndini Taura Ishava.